real love story, genuine story.
Share five star
direct to the world.
And the masiku love, masiku banduru, masiku love. And the masiku banduru, masiku love, masiku banduru, masiku love.
And the masiku
ningato yetiwa. Ndiri kumba ndichipedzirwa, chaita ndimuremekedzenwa.
Ane mazimbo
mumucherechedze mai, mumoyo ndiye wandarejista, chaita ndimuremekedze.
Masiku love, masiku banduru, masiku love, ane masiku banduru.